Tawana Roberto Rhodes kwa kumusha takatengewa ma tickets and izwa angu vanga vanhu futhi vari muno Bucharest because vanhu vangu ri mu groups akango siyana siyana but vanhu vandinawo munhu yese ane ticket rekudzokera kumba.
Ma tickets aya akatengwa nani?
Ma tickets akatengwa na ambassador vari ku Germany.
Muchasimuka kubva imomo Bucharest rini?
Musa 14 on Monday ndobatubva ku Bucharest chitsvikira ku Zimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kudarika border muchibva ku Ukraine zvakafamba sei?
Kudarika border vanhu vangori nenyaya dzakasiyana siyana but generally speaking zvasiri nyore kudarika pa border because munhu wese angatrya kupfuura pa border. Nditoni shamwari yangu watinayo panapa akatokwara ruoko achifanira kuchiitwa surgery so I can't say zvazviri simple. It was not easy.
Ko vabereki kumusha vari kuti chii pari zvino?
Vabereki kumusha vari kutongoti kana pasina way yekuti ukontinue chikoro ikoko izvezvi then hapana reason yekuti urambe uri ikoko but kana uchikwanisa kuwana another opportunity because havasoda kuti ungodzoka futi kuZimbabwe and ungoita standard ungotanga ungotsvaga some place. But vanhu vakambotraya kuti se vakati tsvagai maschools kana muchikwanisa kucontinue nechikoro and wakaona chikoro chakangofanana neUkraine in terms of my fees, just training but my fees, wakwanisa kuwana place ikoko, it's okay for you to go there. Varingotrust our decisions basically, but they're saying come back home kana ikoko kusiri safe.
Makakwanisa kubuda nematsamba enye echikoro here?
International medicine, third year. Saka panyaya mabooks hapana mabooks akatsvagurwa vanhu vakatongobuda nemasecho nechichi because paunosvika paboda pacho you could walk makilometers asvika kana 10 saka it was not possible for you to carry mabooks and medicine mahombehombe nechichi and matranscripts edu ekuchikoro hapana kana one wanduziya ani matranscripts saka ndoshera kuti process yekutransfer kuenda kune imwe chikoro ichi even harder saka basically hapana chatakatakura chechikoro.
Tiri ipapo iwe shuwiro yako ndeyei?
Shuwiro yangu ndeyekuti government yedu yeZimbabwe kana itibetsere kuti kwanza ita sei kucontinue nechikoro instead yekuti vangotiti tai kutofana tokunze kumba because patongosvika kuZimbabwe chinyaya yacho matters anenge in our own hands we still need to find chikoro kwekuenda nechichi shure yangu iri pakuti government yatibetsere pakutsvaga zvimwe chikoro nema alternative option and kana tichikwanisa kuzvino continue kuZimbabwe kuti vanogona kutipa exam or something so that atitangidze kuchona zvonzi aiwa vanhu veukraine atidzisisisi degree in maybe my job or kwanza kuseta kana ma exams kuti vanhu vadzokera mu respective classes out pane vanhu vari mu 5th year vanhu vari mu 6th year like final year angatosara 2 months kuti anyore final exam right saka you know you can only imagine.